Varo iri rakaburiswa kune veruzhinji nemutungamiri wenyika vaema Surumunangagwa nezuro zvichitevera ongororo yakaitwa necommission yavamushante. Mumiriri wembizo muNational Assembly vasettlement chikwinya veMDC vaudza mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda kuti zvakakosha kuti zvakabuda muongororo iyi zvidzeiwe nedare iri sezvo zvine chekuita nedare iri pamwe nekushandurwa kwemimwe mitemo yakaita sewesarudzo.
Makaona zvakare pachinzi zeki inofanira kunge iine mamwe masimba ainenge iinawo ekuti inge ichikwanisa kunge ichianaunsa maelections munguva pfupi pfupi zvinova zvisingakonzeri mhirizhonga. Kugadzirisa kwemutemo ikoko kunoitwa muparamendi. Saka ndosakamaona nhasi takumbira spika kuti vaudze Minister of Justice and Parliamentary Legal Affairs vaziyambi ziyambi kuti vachiudza tebho iyoyo zviri pamutemo muparamendi tobva tataura nezvayo tobva nemaresolutions edu.
Gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati hapana chakaipa panyaya vachikwinya uye vachapinza gwaro iri mudariro pachabva dare iri kuzororo pakati pandira gore rinouya. Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaprosa Museyami vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzizeve gwaro iri nekuti pane zvimwe zvisina kujekeswa mukati maro.
Isusu maonero edu tinotoona kuti Montland Commission kudaidzwa kwevanhu ava kubva kunze kwenyika kuuya kunogara munomu vachigara paMikos Hotel Presidential Suite papasina kana chikonzero chekuita zvo nokuti zvinhu zvese zviri pachena. Saka parliament isusu seMDC Alliance ndo zvinhu zvatitanga tichiburisa pachena matambudziko aripo chii chatinotarisira uyezve chii chakakanganiswa and nekuti sei tichidaro kuti zvinhu zvakakanganiswa neapa neapa neapa.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr Pesai Ruhanya vati kunyange paramende ikaziya gwaro iri hazvina zvazvinobatsira nekuti mabhiri ese anobva kumutungamiri wenyika. Vati zviri kuna vamunangagwa kutevedza zvakataurwa navamushande nekomisheni yavo.
Muno muZimbabwe is a presidential republic. Simba rotonga nyika rinobva muexecutive. Ende kuexecutive ndokunobva madhimu achizouya kuparamendi. Kana vamunangagwa aida kuti munyika muite chandiko aitora nema reforms munyika ndo vanofanira kutora ripoti yayo vochiona kuti zvabuda muripoti iyi tozviimplimenta sebhaya amending my laws to be in line with marecommendations akataurwa nani navamuzani. But ini tiri kuti hazvigoneki nokuti zanu takabvisa vamugabe chete asatina kubvisa maitiroayo.
Asi mutauri wecrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vati zvakakosha kuti paramende iongororwe gwaro iri nekuona kuti mutungamiri wenyika atevedza zviri mugwaro iri.
Paramende ine rimwe gwara rekutarisa kuona kuti vatungamiri veexecutive vari kuchengetedza here mhiko dzavo nekuti zvimwe zvinokurudzirwa parwaro rwamushande ndezvekuti paramende isimbiridze mitemo inoita kuti pane michekerere zvarudzo dzinge zvichisumudzirwa uyezve kuitira kuti vanenge vachikwikwidza vakwikwidze runyararo.
Zvichakadai nhengo dzeparamende dzeMDC dzaramba kutambira mifananidzo kana kuti maportraits emutungamiri wenyika adzapiwa neparamende pamwe nemakadhi eChristmas anonzi abva kumahofisi emutungamiri wenyika. Vamuseyami vaudza Studio 7 kuti havana chikonzero chekutora mifananidzo iyi nokuti bato ravo haritori vamunangagwa semutungamiri wenyika yeZimbabwe.
Saka hatitarisiri kuti zvinhu zvingaitika mupati yedu ende hazvisi zvakaitika. Maportraits acho hatitori, maChristmas cards hatitori. Tinozokurudzira hedu vanenge vachida kuita recycle yemapepa kuti vave vakolekte mapepa acho vaita recycle zvisinzi zviri environment friendly kubatsira nyika yedu kuti tisaparadza nyika nemapepa.
Vachikwinya vatiwo kunyange dai vaida kutora mifananidzo iyi havana kukwinyisa nekuti ivo senhengo dzeparamende dzese havana mahofisi kana kuti maconstituents office munzvimbo dzavanomirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.